mugovera tinenge tichiita inonzi march achafa muharare maiyeuzimbabwe yemuzimbabwe vanokwanisa kuatenda musi iwoyo will come on Saturday. Tichafamba kubva patownhouse pasi pefootbridge tinosvika paharare gardens paentrance yachona ndo patinenge takuitira the meeting ichazoitwa afterwards. Saka madzimai anenge achimacha ivo vachitaura nezvesection 66 iri mubumbiro redu remutemo inotaura izvo nezvekuenzaniswa kwemunhu wese. Section 66 inotaura iyo kuti hapana munhu ane kodzero yekusarurwa zvichienderana nekuti mukadzi kana kuti murume, kusarurwa zvichienderana nekuti munhu mutema kana kuti muchena, kusarurwa nekuti haana mari, kusarurwa nekuti pamwe kwaanobva kana kuti kwaakazvarirwa. Section iyo inokurudzira kuti munhu wese ange achiwana kodzero dzake zvakaenzana, vanhu wese vachiwana mikana yakafanana, ende inokurudzira kuti hurumende iite zvainokwanisa pamagariro ose evanhu kuti munhu wese anowana mikana yakafanana uye anobatwa zvakaenzana, ende haasarurwi zvisinei nekuti munhu akaita sei, asi munhu anongobatwa semunhu wemuzimbabwe.
Imi muri kutarisira kuti hapazoitika mhirizhonga here? Tichiona kuti kana kune kuratidzika kunoita munyika dzimwe dzenguva tinoona mapurisa achipindira.
Taedza nepose patinokwanisa kutaura nemapurisa wati kuwana police clearance tu kuti vave vange varipo vachiongorora kuti mash iri kuitika semarongero ataiita, uye isusu mamembers eunions coalition tasarudza nawo kuti pane vamwe vanenge vachibatsiranawo nemapurisa kuongorora kuti vanhu pavanenge vachimacha tinenge tichiita zvacho atafambira isusu. Asi kana pakazoitawo vekunze vanoedza kuunzawo mishonga, ndo panozopinda mapurisa nekuti anenge aripo, ende iyo nemaonero avo ndinotarisira kuti vanenge vachiona kuti uyu munhu akodzera mhirizhonga haasi wevanhu, umwe wevanhu vanga vachiita sei vatakawirirana navo kuti ndivo vachange vachiuya kumacha.